manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2704 vafa vari makumi matatu nevatanhatu. Mahofisi akawanda ovharwa muguta reHarare zvichitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere cheCovid-19.
Kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa vari kushungurudzwa vari kurohwa zvakaomarara
vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwaita munyika ukama weZimbabwe neAmerica hwoiswa patambo zvitevera mashoko enhengo yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mamiro akaita zvinhu munyadze zvematongerwe enyika ari kuramba achiita manyamamire nerongo panguva iyo paine urongwa hwekuratidzira munyika uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vari kushishikana kuti zvinhu zvinogona kuipisisa zvachose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiwedzera.
Kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa vari kushungurudzwa vari kurohwa zvakaomarara uwandu hwevanhu vari kupinda munyatwa iwo yekupambwa nekurohwa zvakaomarara vandu hwavo huri kuramba huchiwanda.
Nemusi wesvondo imwe nhengo iboka revechidiki mubato reMDC Alliance vatakunda madzana vanonzi vakapambwa kubva pamba pavo kumagwegwe usiku nevanhu vasingazivikanwe kuti ndovanani vakashungurudzwa ndokubva vasiyiwa musango. Mumazuva mashoma apfuura vamwe zvevanhu vasingazivikanwe kunzi ndovanani vakasvika pamba peimwe zvenhengo yeMDC Alliance vaArnold Batirai avo vanoyewo kanzura weguta reulawa vakavhundutsira mudzimai wavo. Mutauriri webato reMDC Alliance Ndunu Reulawayo vaswidhe nchirodha vati zviitiko izvi pamwe nezvimwe zvakadai zvakaitika munguva pfupi yapfuura kune dzimwe nzvimbo munyika zvinoratidza kuti hurumende yeZANU-PF ishiri yagara ine muririro wayo pakumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Zviri kuitika izvi hazvitombotishamisi zvachose, ndo zvatinoziva zvakanangana ende zvichiratidza mamiriro eutongi hwavamunangagwa.
Asi mumashoko avakatora kuvatapi venhauma Harare neZuro vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati MDC Alliance ine tsika yekutaura manyepo nezvekushungurudzwa kwenhengo dzayo vachiti iyi inzira yekuda kusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZANU-PF. Murongi wemabasa musangano reCivil Society and Churches Joint Forum Muzvare Abigail Mpambi vati kunyange hazvo mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka vanobvumirana nemaonero ekuti kune vari kupiwa mari kuti vasvibise zita renyika.
Tapindirwa noruoko rwakawandira mukati mekodzero dzavanhu muvarwiri vekodzero dzavanhu nokuda kwaizvozvo isuwo sevarwiri vekodzero dzavanhu tatoitawo nyaya isu pachedu. Ndinoona ndo zvinhu zvakuita kuti basa redu rega kubuda kana kutariswa samatarisirwa arinofanira kunge richiitwa kana kukosheswa samakosheserwa arinofanira kunge richiitwa munyika.
Vakadzingwa muZANU-PF muboka rive chidiki vaGodfrey Senengamu vaudza Studio 7 kuti iwo ndemumwe wevaimbove nepfungwa yekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu kunyanya avo vane maonero akasiyana nezanu PF ndedzekunyepa.
Zvinoshungurudza sezviri kuitika izvozvo kuti mapurisa anobuda vachiti vanotsvaga isu, kubuda nepanews vachitaura kuti tiri vanhu vari kutsvagwa tisinai kutiza tisinai kwataenda, vachitadza kuita izvi mukutsvaga mbavha nemakororo vari kuuraya nekuponda nyika kuburikidza nekuba. Asi ndoda kuti nose vana veZimbabwe ngatirambei tiine runyararo, asi tichibuda pachena kutaridza kuti zviri kuitika izvi umbavha ugororo huri kuitika hatitenderani nazvo.
Vatsine Ngamu, va Job Scala, va Promise Mkwananzi, va Peter Mtasa ve Zimbabwe Congress of Trade Unions, na va Obet Masaraure ve Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ndevamwe vevanhu vane chitsama vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe nenyaya yekuda kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu. Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika vachiti ikodzero yevanhu kuti varatidzire murunyararo. Vashorawo kwavati kusashanda zvakanaka kwemapurisa.
Izvi zviri kuitwa nehurumende zvekuti pane vanhu vavari kuti vari kutsvaga nenyaya yekuti vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana pasocial media kana kuti paine pai. Zvinhu zviri kuitirwa kuchikidzira vanhu kuti vanhu vasataure vanhu vanyarare, izvozvo zvinhu zvisiri pamutemo.
Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunare kuti hapana chakaipa pakuti mapurisa vashambadze mazita evanhu vaanoda kubvunzurudza. Hurumende iri kuti urongwa hwekuratidzira hahufanirwe kuenderera mberi sezvo kuita izvi kuchigona kuisa veruzhinji panjodzi yekutapurirana utachiwana hwecoronavirus. Murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau Hopewell Chimono vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights akapikisa mutongo uyu nezuro mudare reHigh Court iro riri kutarisirwa kupa mutongo waro mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Pato anopikisa nemasangano akazvimirira ari kushora bato rezanu PF nekurudziro yaro yekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadzingwe munyika, uye kukurudzira kwariri kuita kuti vatsigiri varo vaise mutemo mumaoko mavo. America nhasi yabva yadaidzawo mumiriri weZimbabwe muWashington vaAmon Mutembwa kuti vatsanangure kuti zvii zviri kuitika muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Bato aya anotatora danho rekushoropodza bato rava Emerson Mnangagwa rezanu PF sezvo asiri kufara nemashoko akataurwa nevakafano bata chigaro chemutariri webato iri vaPatrick Chinamasa pamusangano wavakaita nezuro. Mumwe wavari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemusi wechishanu uhu varodhi takaruza vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavari kuronga hakunei neAmerica nemumiriri wayo muZimbabwe vaBrian Nichols, asi kuti veruzhinji havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nehurumende yavaMnangagwa.
Kana tikarwa nenzara tinomirira here kuti tiudzwe neAmerica kuti chema? Tikapiswa nomoto isusu tinofanira kuudzwa here kuti zvibure kubva pamoto neAmerica? Nzara yatine muno muZimbabwe, urombo hurombe watina humuno muZimbabwe zviri kubva pauri uri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuratidzira kwemusi wa 31 July kuri kuda kufanira kuitika mukati meino nyika pamusoro peuri, hausi kukonzerwa nenyika dzekunze.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, avo vati zanu PF yafanana nababa vanopomera muvakidzani wayo mhosva yekusafambisa zvinhu zvakanaka pamusha payo.
Tinozviziva mashoko ekukurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka murunyararo ari kuitwa nenyika dzakawanda. Vana South Africa munoziva mapati akawanda muno muAfrica chaimo chaimo vari kutsoropodza zviri kuitwa nezanu PF zvokuponda vana vayo, vari kutsoropodza zviri kuitwa nezanu PF zvokumbunyikidza nekupamba vanhu nekuisa vanhu mucondition isiyo, vamwe vachirepwa, vamwe vachidii, vachisungwa zvisiri pamutemo zviri kungoitika muno munyika yeZimbabwe. Zimbabwe. So aisi Amerika ye gairi kutsoropoza kuita kwa kadai inyika zakawanda kusimusa ipo pedu pa South Africa maneba zedu wala kutaura honi nya izuzo wanu wakawa jinji wanecho kuita nezwe kodzuru zivanu ni wangu wasine inezwe kuita nezwe kodzuru zivanu asawa nishungu zukudu wanu wakari zakanaka muruko wanezwe niwe mazichechi wala kutaura.
Asi mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vakurudzira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vatsvage munhu anotsiva vaNicol. Vatakaruza vati vamunangagwa vakatevedzera kurudziro yebato ravo yekuti vadzinge vaNicols muZimbabwe zvichaita kuti hukama pakati peZimbabwe neAmerica huwedzere kushata.
VaSB Moyo vari kuedza zvikuru pasi peurongwa weengagement and re-engagement nenyika dzakaita sana United States of America, nyika dzakaita sana Canada, nyika dzakaita sana England, nyika dzakaita sana Australia. Asi kune mumwezve ari kuuya achitira jesha pazvinhu zvakadaro. Zvinoratidza kuti hurumende yava munangagwa ine vanhu vari kuirwisa, asi vanhu vacho varipo padyo navo yova munangagwa vacho ivavo.
Hatina wakwanisa kutaura navaNicols pamwe nemuzinda weAmerica kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi muzinda weAmerica uyu wakaburitsa mashoko paTwitter mazuva mashoma adarika uchiti kushevedzera kuratidzira murunyararo kana kuve nechekuita nekuratidzira murunyararo zvinhu zvinokoshesa kodzero dzevanhu sematarirwa dzakaitwa mubumbiro remuteme yenyika. Muzinda uyu wakabudawo pachena uchiti haunene urongwa hwekuratidzira kuri kuda kuitwa muZimbabwe, asi kuti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza mitemo yayo sezvinodiwa nemubumbiro remuteme yenyika. Zvichakadai mutevedzeri wemunyoro anoona nezvinoitika muAfrica muhurumende yeAmerica vatabo nagi vaburitsa mashoko padande mutande ravo reTwitter vachiti kunyange hurumende yeAmerica isingakahadzike nemashoko avachina masa, America inoona sekuti zvakaitwa izvi kudenha kukuru. Vanagi vati hurumende yavo yashevedza mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaAmon Mutembwa kuti vazotsanangura mashoko avachina masa aya. Hurumende yeZimbabwe yakambonetsana zvakare nevaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaChristopher Dale navaJames McGee avo vaipomerwa mhosva imwe cheteyo seyave kupomerwa vaNicols. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development in Zimbabwe vati zano PF inoisa America pasiripo vachitiwo vamiriri vedzimwe nyika havafaniri kuudzwa mashoko akaita seakataurwa vachina masa vachiti vanochengetedzwa nechibvumirano cheVienna Convention.
Zvakutaridza kuti ukama hweZimbabwe neAmerica hwoda kuti hugarirwe pasi sekuti manzwi aakushandiswa navachina masa aya manzwi akadzika zvakanyanya, asi tichiziva kuti hazvingaite kuti Zimbabwe igare isina ushamwari nedzimwewo nyika kusanganisa ushamwari neAmerica. Kuti America tikatarisawo mune nyaya dzedu dzehupfumi muZimbabwe tine zvakawanda zvatiri kuchengetedzwa kana zvatiri kupiwawo neAmerica nekuda kwehukama ihwohwo, hwekutiwo pane zvavanowanawo vekuAmerica muZimbabwe pane zvatinowanawo isu muZimbabwe isu kubva kuAmerica. Saka hukama hwatinofanira kuhumbiridza.
Vachina masa vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati vanomira nemashoko akataurwa navachina masa.
Hatingaite nyika inodyira tsvina yevanhu kunyara, hatiitiswe izvozvo. Kana mutungamiriri wenyika achiti re-engagement ngatiyananei, hazvirevi kuti ivo ipwere kuAmerica, zvirevi kuti Zimbabwe ipwere yeAmerica. Handizvo zvazvinoreva izvozvo. Mashoko omutungamiriri wenyika ekuti ngatiyananei, ngatishandei tose kuitira kuti tive nerunyararo pasi rose nemunyika. Ivo vaNicols kana vakatanga kuita mabasa erima masikati vakafanira kutsiurwa, ende ngavazvizive kuti hurumende yeZimbabwe uye nyika yeZimbabwe nevana vemuZimbabwe havasi provinsi kana chitsuwa cheAmerica, inyika yakazvimirira yoga ine utungamiriri hwayo. Ngavasiye izvozvo zvokufanda mhirizhonga nekukoordinata mhirizhonga nekukoordinata kurwisana kwevana vemuZimbabwe nekukoordinata kuda kubviswa kwehurumende yenyika yedu. Hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Zvichakadai mashoko aburitswa nemutauri weboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma anoti pane nhengo dzebato ravo nhatu dzinoti vaEmmanuel Mukwemu, Muzvare Petronella Mapaire navaTrinos Hove dzakasungwa usiku hwanezuro dzichinzi dzanga dzichikurudzira kuti veruzhinji varatidzire nechishanu. Mutauriri wemapurisa vapo Unyati vati vanga vasati vasati vaziviswa nezvekusungwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo upfumi hweThailand huri kutatarika zvichitevera kuvhiringidzwa kwawakaitwa neCovid-19, vanopikisa hurumende vatanga zvakare kuratidzira munyika yose. Vari kuratidzira ava vari kuda kuti bumbiro remitemo yenyika rivandudzwe uye kuti paramende imiswe kushanda uye kuti hurumende isambunyikidze vanopikisa. Vashandi vezveutano muCameroon vari kurangarira zuva ranhasi reWorld Hepatitis Day senzira yekuti veruzhinji vazive nezveutachiona uhu, uhwo hunokonzera kuzvimba kwechiropa uye kuuraya vanhu mazana matatu pazuva mudunhu reSub-Saharan Africa. Nyangwe hazvo hurumende yakavimbisa kupa vemabhizimisi mari inosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars muna chivabvu, uye kupawo vemabhizimisi madiki neari pakati nepakati mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emunyika kana kuti 500 million yekubatsirika munguva ino apo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus. Izvi zviri kunonoka kuitwa zvopa dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi kuti dziti zvichanetsa kumutsiridza upfumi hweZimbabwe uyo wagara uchitatarika. Asi vachiparura urongo hwavo webudget mavhiki mashoma apfuura, kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vanotarisira kuti homwe iyi inova chikwereti chichapuwa vemabhizimisi ichabatsira kumutsiridza upfumi hwenyika, uhwo vakati vari kutarisira kuti huchaderera nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% gore rino. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Israel Murefu, vanoti zviri kutora nguva kuti vemabhizimisi vawane mari iyi.
Panyaya ye 18 billion stimulus package, isu semabhizinesi hatisataona vanhu vati vapiwa mari yacho, saka pari zvino hatigoni kukomenda kuti zvakamira sei, asi tinodaira kuti gadziriro yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yacho vanhu vemabhizimisi iri kuitwa. Tinodaira kuti munguva pfupi iri kutevera vanhu vanenge vakwanisa kuwana mari yacho, asi pari zvino hatisatitaziviva.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vanotiwo nhengo dzavo zhinji hadzisati dzawana mari kubva kuhurumende.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga hurongwa hwelockdown, hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame, vachiti vari kutageta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi, vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuvimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende. Saka chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti mari yacho ishomawo pane iri kudiwa kumutsiridza mabhizimisi.
Chekutanga ndechekuti 18 billion Zimbabwean dollars haisiri mari yakakwana yakawanda ingabatsira makambani kuti vakwanise kubuda mudambudziko recovid 19. Tikaikonverta kuti iende kuma US dollars, 18 billion Zimbabwean dollars yakangofanana ne 180 million US dollars. Tichitaura nevo mabhizimisi nevanomirira mabhizimisi, tiri kunzwa kuti kuri kudiwa about 5 billion US dollars kuti batsire mabhizinesi edu kuti vakwanise kudzoka back to business. Saka mari yacho ishoma, asi tiri kukatyamadza nechekuti kunyange zvazvo iri shoma, kubva payakaparurwa mari iyoyo vemabhizinesi havasati vaiona.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotenderanawo nemaonero aya.
Marevenue ehurumende aafectwa zvakare, especially nemalockdown necovid-19 iyoyi in general. Saka kunonoka kudistribhutwa kwemari kuri kukonzeswa nekuti hurumende haitorina mari.
Gurukota rinoona nezvemaindustry, Dr. Sekai Nzenza, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza umbowo uzere nezvenyaya iyi vasati vatipa mhinduro. Masangano anorwira kutsero dzevanhu munyika ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana, kwete kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemapurisa pamwe chete nemauto. Vhiki rapfuura, sangano reUnited Nations rakaburitsa gwaro richizivisa hurumende yeZimbabwe kuti harisi kufara nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusungwa kwavahopo chingono pamwe navaJacob Ngarivhume. Mike Hove weStudio 7 abata nengo yesangano reZim Rights muzvare Rwadzano Makumbe kuti tinzwe zviri kuitika.
Hurumende yedu iri kuzama asi havasi kunyatsonatsiridza mukuremekedza marights evanhu. Tichitarisa pane zviri kuitika munyika yedu, vanhu vagara vanga vaine zvichemo. Ukataura nevanhu pakatanga coronavirus, vamwe vaisatoziva kuti chii, vamwe vaisatonzwisisa kuti chii chiri kumboitika. Tazoona kuti makesi zevanhu vari kurwara kunyange kumamisha ari kuita achiwedzera nepamusana pekuti vanhu vakanga vasina ruzivo. Iyi inoenderana neright to information. Government could have done better in terms of being able to include people and also raise that awareness in our communities. Takuona kuti pane zviri kuita kunge zviri kuwedzera mukuyedza kuti mutemo wecovid-19 utedze kurisa kushandisa violence kuti vanhu vava vatedzere mitemo iyi. Hatifunge kuti ndo nzira yachona.
Takaona sangano reUnited Nations vachiburitsa reports vachiti ivo sesangano vari kutya vachinzwa zviri kubuda munyika, vanhu vachiti aiwa kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa, kodzero dzavo dzokunobuda neuwandu hwavo vachindoratidzira hanzi havasi kubvumidzwa. Hurumende iri kushandisa nyaya yeCovid-19 sesangano muri kuzvionawo sei?
Nyika dzose pasi rose vari kuedza kutsvaga nzira dzekuti vanga address sei COVID-19. Report yakaburitswa neUN inoratidza kuti zveni aiwa zvinhu zvinokwanisa kuitwa nenzira yakasiyana. Tikatarisa mararamiro ari kuita vanhu munyika, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. UN yakaoneredza kuti zvone mamezvesu ari kuiswa nehurumende anofanirwa kuinforcewa nenzira yekuti haasi too restrictive but anotaridza kuratidza kuremekedza vanhu vese munyika.
Tichitarisa zviri kubutswa neUN tikuona vari kusaita zviri kuitika kuna vahopo chingono navaJacob Ngarivhume vachinzi aiwa kusunga kwavo kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, asi hurumende iri kuti kwete vane umbowo huri kuratidza kuti vaNgarivhume pamwe chete nava chingono vari kukurudzira vanhu kuti vapidigure hurumende yava munangagwa. Muri kuzvitambirawo sei zvese izvi?
Tida kutarisa kuti mamezures aiiswa under malockdown regulations ari kumisa here zviri kutaurwa nevanhu in terms of them being used or being abused to manipulate the system such that people cannot go out and protest. This might be true, this may not be true. The right to protest is protected constitutionally. Vanhu kuenda kunoratidzira ikodzero yavo, vanhu vachida kunoratidzira ngavanoratidzira. Chakakosha kunge uine understanding yekuti chii chaunofanirwa kuita kuti uzvichengetedze, kuti uchengetedze munhu ari padyo newe, kuti uchengetedze mhuri yako kuti isazopedzisira yakurwara nekorona.
Avo ndimuzvare Rwadzano Makumbe nengo yesangano reZim Rights vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Tashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya magadi kwa arusha ni mfundisi mwe kuno ku South Africa. Ya ndoda kutora maringe ne denda re coronavirus iri muno mu South Africa zvechiwa South Africa. Inamba iri kukwira zvikuru kwazvo. Zvitoverengwa pasi rose. Ya kuda kutora naira pa number 5 nokuti kana chiona vanhu vakusvika ma 452,000. Avaya nechirwere ichi chiona vashaya vakusvika ma 7,000 chiona ma new cases. Achisika kuma 7,000 mazuva pfuura imbuti svikara mu 13. Kwa chirwere chiri kukura zvochose. Saka zvino vana vamwari zvoda kungoti rambe chingokumbira Mwari kudenga chinamata, uye futi kuti vanhu vezimbabwe zvezvikuru, nokuti nhamo nematambudziko zviri mukati menyika yezimbabwe. Apa kune korona, apa zvakagara kune mukomo wekorona uriko wenhamo nenzara nematambudziko, vanhu vashanda vasina mukoro. Saka zvimwe zvimwe zvinhu zvinotambudza mukati menyika yekwedu yezimbabwe izvozvo. Saka zvegore rino zvakaoma, vana vashe ngatirambei tichingokumbira kuna Mwari, nokuti Jehovha ndiye murapi mukuru. Tinoziva kare nekare kwaisimboya matenda akawanda, aisiparadza vanhu vakawanda, isina vanhu vazhinji. Asi vanhu vekare vaidzoka pana Jehovha, Mwari vaitsaya nokubatana vachikumbira Mwari, Mwari udenga achitaura navo. Saka nesuwo tofanira tiite saizvozvo mukati menguva ino, nokuti kuchema kwedu nokuchemedzana kwedu nezvekuda kwedenda recoronavirus apa zvenezve kunyika yekwedu yezimbabwe, vanhu vatambudzika, vanhuvazama kuda kuratidzira musi wa31 iri nzira yekuti pamwe shanduko ingavapo. Chero zvazvo shanduko ichitadza kuvapo nenyaya yekushandura ratidzira, asi vakungoda kuti ngachirambei tichinyengetera kuna Mwari chokudenga akatarisa nyika yezimbabwe angaisiyi yakadero. Saka naizvozvo tova kukumbira vana vamwari kudai tikaramba tichingonyengetera nokubatana pamberi penyika yezimbabwe, Jehovha udenga anotibatsira, uye futi nedenda recoronavirus futi rinopera. Kana murenga vapindira tichingoti aleluya, amen.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka ikumpinde mchirongwa chedu cheve chibiki che The Connection na 8 PM. Nasi mchirongwa, tukuendera mberi tichitarisa nyaya yekuparira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manherwano. Muineni Mike Hove.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mahofisi akawanda ovharwa muguta reHarare zvitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere checovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukama hweZimbabwe neAmerica hwoiswa patambo zvitevera mashoko enhengo yeZANU PF vaPatrick Chinamasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakubulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulezindlu kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu
sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16.6 million.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyasikhipha isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo.
UZulu weZimbabwe wethu swe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Patrick Namasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu mhlaka 31 Ntulikazi. Abe-MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapholisa kuveza sobala ukubana akulankululeko elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu 542 labulala abangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi nani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,770. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalolunye 859,237 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathobaminwembili 18,160 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ayedlula ezinhlanu 506,534 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabezini jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16,688,264. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 657,462. Abasindekileli gciwane beyizigidi ezedlula ezilishumi 10,272,389. Kubika abenhlanganiso eye World Dormita. Kuthi izakhamizi zakoBulawayo zithi zikhathazekile kakhulu ngesiqubu sokumemetheka kwe-coronavirus kulelo dolobho. Ngesonto, uhulumende wazise ukubana leli gciwane libhahle kakhulu emzini enjenge-Country Park, eMagwegwe West, Nkulumane kanye laseMganwini. Okwamanje kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 asebetholakale bele COVID-19 koBulawayo. UMichael Owe weStudio 7 uxoxe lentathelo zindaba yakoBulawayo uNkosikhona Dibithi owasungula umsakazo webulenjini owe-Community Podium TV olulenhlelo zokufundisa uZulu nge-COVID-19.
KoBulawayo kungathi kunzima lapho. Masikhangela i-Provincial Task Force ye-COVID-19 iqambe izindawo ezingu-4 kuthiwa ngama-hotspots. Abantu bakoBulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ngama-hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs ona lawo okutestwa kwabantu lokuncediswa kwabantu ukuthi bebone ukuthi ba-isolethwa besizekale njalo nge-testing.
Sike saxoxa nabantu abahlala koBulawayo basitshela ukuthi babekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi kuleso sikhathi abantu abahlala emalokitshini babengahloniphi imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane, okugoqela ukugqoka ama-mask, ukuhlonipha umthetho we-social distancing lokunye okufanayo. Kukhona osekutshintshile na?
Bengikhuluma lomhlali we-Country Park, sithi namuhla singathi it's business as usual. Abantu bazithengisela emsikeni, bazigadela amabhasiki ezupko, bazihambela emavinkilini, benza yonke into nje kungana kuchiwo ngolutho. Lokho kutshengisa ukuthi khona izakhamizi i-information le esingathi ingabe ishitshwe kuhulumende zayizikayitholisisi kuhle, njalo abantu abakatshengiseli ukwethuka kakhulu ukuthi i-hotspot kumbe kwini, awukafiki kuhle kumbe awukazwisiseki kuhle. Ngombono wami bengibona ngani uhulumende bekumele yenze esingathi i-follow up ukuthi azise izakhamizi ukuthi ncasi sithi indawo ye-hotspot kutshoni, njalo abantu kumele beziphathe njani kusiya phambili. Sesizwe izinto eziningi ukuthi khona abantu kumele sigqoke ama-mask, sigeze izandla, siyenze i-social distancing. But iningi labantu liyabe likhuluma ngokuthi ncasi siya emathawuni lapha, siyalayini emabhenki, amalayini emabhenki made, lasemabhasini kuyafana ngokunjalo. So ukuthi sithi indawo lezi ngama-hotspot kusuka kube nzima, ngoba abantu abaningi ngabantu abavuka ekuseni besiya emsebenzini, abaye besemabhizinisini abo, besebenzisa yona le public transport, belayine izimali emabhenki, bethenga kuma-supermarkets, belayini izinto ezinjengazona lezo.
DBTC ezwa ingcwethi kwezempilakahle sithi umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo ngase-Country Park, eMagogwe West kanye laseNkulumane. Abahlali balezo ndawo balalo ulwazi oluthile nalo ukuthi sokumele baziphathe njani njengoba sebehlala endaweni lapho okumemetheka khona lo mkhuhlane.
Izakhamizi ikakhulu kulezi ndawo ezithiwa ngama-hotspot, umkhuhlane ziyawakwazi ukuthi ukhona, kodwa ukuthi ncasi sithi i-hotspot kusuka kwethuse kakhulu, kodwa information yakhona ayikafiki kuhle ezakhamizini ukuthi uma kuthiwa kwi-hotspot kumele kwenzakaleni. Bazathestwa ngobuningi kuzathiwani, njalo uhulumende bengakhulumanga ukuthi ncasi sithi ngama-hotspot e-Country Park kungabe kulabangaki, eMagogwe kungabe kulabantu abangaki ababanjwe belo mkhuhlane lo we-coronavirus, njalo ba-isolate ngapi, kulonhlelo yini eze-contact tracing, izinto ezinjengazona lezo bezingancedisa kakhulu especially ezakhamizini ukuthi sibe localized interventions awe-coronavirus ukuthi izakhamizi zincediseke. Izakhamizi esikhulume lazo azitshengiseli ukuthi kungabe kusitshoni ukuthi i-hotspot, ngoba besithi thina sikaboni umuntu obuye wazositesta. Thina sithini ngoba sizama ukudinga impilo, sizama ukuthengisa, sithole imali, sithole ukudla. Abantu begada lawa amabhasi athola to full capacity. So yiwo ama-discussions inkulumo ezikhona phakathi kwezakhamizi zakoBulawa.
Unkosi Khona Dibiti, yintathele izindaba eyasungula umsakazi webulenjini owe-Community Podium TV. Ubexoxa lapho-ke lo Mike weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe abamabandla aphikisayo lozulu wejikelele weZimbabwe bathi bethuswe kakhulu ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa, isikhulumeli seZANU PF, othi amalunga ebandla lakhe akasoze agoqe izandla kudalwa umonakalo elizweni, esithi ozakalokothi angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu uzabhaxawulwa kakubi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intethele izindaba izolo ukuba laba abazaphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bazafica imbila zithutha, ngoba abasekeli bebandla lakhe labo bazabe bekhona ezitaladeni belondoloza iziqondo ze-lockdown. UChinamasa uthi laba abafuna ukutshengisela bajonge ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni, ngakho-ke abasekeli beZANU PF bazasebenzisa loba yiphi indlela ukuvimba abasekeli bamabandla aphikisayo anjenge-MDC Alliance, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition labe-Zimbabwe Congress of Trade Unions ECTU abasetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi bazaxotsha ummeli wemelinga eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Unobhala jikelele womanyano wamabandla ezinkonzo owe-Zimbabwe Council of Churches ZCC u-Reverend Kenneth Mtata uthi kuyethusa okukhulunywa i-ZANU PF
uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho. Uma ukhuluma lama phezu kwama-ambassadors amanye amazwe, loku kuyasikhipha isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo. So kuyethusa uma amazwi ephuma kulabo abangabaholi belizwe bekhuluma ngamazwi anjalo. So siyakhola ukuthi umongameli welizwe kumbe uhulumende uzozidistensa kulawo mazwi.
Uqhubeke ethi kuyadanisa ukuba uChinamasa ulwisa ummeli weMelika kuleli umnumzana Brian Nichols esithi lokhu kwenza imizamo yokukhumisana umlotha phakathi kwele Zimbabwe leMelika ibe nzima. Okugcizelela umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu yena othi kuqakathekile ukuthi iZANU-PF njengebandla elibusayo lilungise okuhlupha abantu ingasebenzisi udlakela.
Okumele sikutsho kugovernment yeZimbabwe ikakhulu iZANU-PF ukuthi udlame aluncedi njalo aluwakhe umuzi uqathekileyo ukuthi belalele isikhalazo zabantu bekwazi injongo ukuthi kungani abantu befuna ukutshengisela belungise lezo sikhalazo kulokuthi betshone begijimisana labantu ngoba kusoze kubancede. Kungabathengela nje isikhathi sokuthi bedonse nje okwesikhashana bekhona kodwa ekugcineni abantu bazonqoba.
Isikhulumeli sababalisi bemaphandleni umnumzana Nation Mudzitirwa uthi okutshiwo nguChinamasa kulakho ukufaka abantu beZimbabwe udlaka lumangalisayo.
Lokho okutshiwo nguChinamasa ukuthi abantu babetshengisela mhlaka 31 bazatshayiwa highest degree ye confusion, highest degree yobugebenga, highest degree yomuntu ukhanya ufuna ukuprotecta icorruption. Ngoba ama citizens eZimbabwe are united ukuthi mhlaka 31 bayafuna ukutshengisela peacefully the fighter icorruption njengama citizens, not lokho ama partisan politics okuchiwe nguChinamasa. Ufuna ukuzama ukuinciter ama citizens ukuthi ama citizens achayani kuchithike igazi kube le civil war.
Kodwa incinci kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kulilungelo likaZulu ukutshengisela.
Lokhu kuyasidanisa kakhulu, kodwa nje nxa isitsho njalo kuyasimangalisa kakhulu ukuthi njengomuntu okugovernment nxa besithi bangamawoveta abatwela abantu ukuthi bebelamalungelo okutshengisela, kodwa lamhlanje nxa sebeyibo abanthi hayi abantu abazaphuma phandle bazabatshaya. Khonokho yikho esikunanzelelayo ukuthi yikho uku-inciter i-violence. Mina engikutshoyo kubalandeli bezanu-PF labo abangabayanga abadubekayo njengathi ukuthi hayi kina madoda ningakulaleli lokho okutshiwo nguChinamasa. Ekelani uChinamasa okunguye ophiwayo ama-implements ye-half million every 5 years, kuwe nguye olwayo. Thina sonke sihawulayo sibuyeni sibambanani izandla sitshengiseleni silo loku le-corruption khona elizweni laseZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma nommeli weMelika eZimbabwe ukuze sizwe icele lakhe ngalolu daba, kodwa uhulumende weMelika ubikwa esebize ummeli weZimbabwe eWashington ukuthi azechazisa ngamazwi kaChinamasa la. Ngeviki edlule amapholisa abophe intatheli zindaba uhophe uChingono lomkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe besethiswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende ngokutshoshozela abantu ukuba batshengisele ekupheleni kukantulikazi. Izolo amapholisa akhiphe amabizo afana lomnumzana Job Scala, Gift Osalo Siziba, Obert Masaraure, u-Alan Moyo okhokhela izifundi zezinasu, Danford Ngazihore labanye, esithi kumele baye emapholiseni bayebuzisiswa ngokutshengisela lokhu. Uhulumende uthi ukutshengisela lokhu yindlela esetshenziswa ngamazwe athuthukileyo afana naboBrithani, iMelika lamanye emizameni yokukhipha uhulumende owakhethwa ngabantu. Kodwa ababadla aphikisayo loZulu jikelele uthi ukutshengisela lokhu kujonge ukuveza ukukhulona kwabantu ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangela inkohlakalo. Ngimele i-67 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende weMelika namhlanje ubize ummeli weZimbabwe eWashington DC umnumzana Amon Mutembwa kulandela ukuthukwa kommeli walelo lizwe eHarare uAmbassador Brian Nichols. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa esithi uNichols uyisidlova esiphehla udlakela eZimbabwe. UChinamasa utshele intatheli zindaba izolo ukubana uAmbassador Nichols usebenza lebandla leMDC Alliance lezinye izitha zeZimbabwe emizameni yokugenqola uhulumende weZANU-PF ngohlelo lokutshengisela lukamhlaka 31 Ntulikazi. Uthi njalo balakho ukuxotsha uAmbassador Nichols. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamazwe awezwekazi leAfrika umnumzana Tibonaki usole amazwi kaChinamasa enkundleni yeTwitter esithi lanxa engabamangalisi bakwamukeli ukuthukwa kukaNichols. Ngokunjalo uthe sebebize ummeli weZimbabwe eMelika ukubana azochazisa okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba Untungamiri Nkomo we Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumende weMelika wenze lokho kuvunyelwe ngumthetho womhlaba. Nxa ngabe unensolo ngokuziphatha kwalo omele uhulumende welinye ilizwe kuleyo ndawo kumbe unensolo ngendlela uhulumende lapho la okuvela khona uambasada endlela aziphethe ngakhona uyambiza uzokhuluma laye liqondene ngqo uyabizelwa ku Foreign Affairs Office ethile eyiwe khangele khona lokho kumbe ahlangane lominisi okhangele ngezangaphandle bakhulume baxoxisane kube nensolo zethulwe insolo akwenziwa lokuyana okwenziwe nguthina masu ukuthi uhambe nje uye ezanu PF office ubusukhuluma uhlamba lazwenze lokuyana uzinqunulile wanqunula izanu PF evele ihlala inqunu wenza abantu bayangeka abeZimbabwe abakhangelela ukuthi kukhulunyiswane kahle lamanye amazwe
elemelika lele Zimbabwe siyakwazi ukuthi ebezama mpela ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwawo osobulesikhathi eside bungahambi kuhle. Ubona isehlakalo lesi sichiya ubudlelwano lobu ubumi ngapi phakathi kwamazwe omabili?
Ngemva kwesehlakalo lesi kuyacaca ukuthi ngeke ubudlelwane busasebenza ngendlela okade kukhandelwe ngayo ukuthi buzavuka buphile busiza abantu beZimbabwe. Ngemva kokuhlanjalazwa ngemva kokuziveza ukuthi kasohulumende ohloniphayo ohlonipha abanye abantu ohlonipha amanye amazwe kuyacaca ukuthi umhlaba kawusozi ukwamukele lokho iMelika ayisozi ukwamukele lokho. Asingakhohlwa ke futhi ukuthi kungabuya kuvuseleleke indlela zokuvusa ubudlelwane. Kodwa ke vele ulokho kwehlula kwasekuqaleni zisuka nje ababekhangelela ukuthi umgabe njengoba sehambile kuza kungena ozaziphatha ngendlela efaneleyo kwase kwacaca kwehlula zisuka ngo-2018. Ngakho ke kawusheze kuba mangalisa beMelika ukukhona lokho kwenzakeleyo kuzafakaza lokho vele kwakulindelekile ukuthi izanu lokhu izanu abaphathi izanu lokhu engabaphethi izanu imikhuba iyafana akula nguquko.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho ke limuzwe exoxa ecingweni lontungameli Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Angwana ngoba umakhala ekhukhwini wakhe ubengangeni. Abe MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga lelibandla ngamapholisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi wazise izolo ukubana badinga amalunga eMDC Alliance agoqela umnumzana Job Sikala, Obey Stole, Makomborero Harizivishe, Godfrey Kuraone, Denford Kanziwore, umkhokheli wenhlanganiso yetha Jamokas uPromise Mkhwananzi labanye. Abantu laba badingelwa umlando wokushoshozela uZulu ukuba natshengisele mhlaka 31 Ntulikazi. Kodwa umgcinisihlalo we-MDC Alliance eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi akula muntu omele abotshelwe ukukhuthaza uZulu ukuba natshengisele ngokuthula ngoba leli lilungelo lomuntu wonke elimunyethwe layisisekelo sombuso.
Laba bantu kabayenzanga lutho. Icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseParliament, ibandla elibusa ama councils, kanti ipolitiki ayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa ebuza izinto ezifana lokuthi babuswa njani ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli sezano umnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana evethe bahlaselwa ngabasekeli benu mhlaka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa uduba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani yinto yezano against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MTC Alliance. Abantu bamanyene inkomo ngendlela emangalisayo ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi sifuna kube lemsebenzi, sifuna kube lezibhedlela, akasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene ngakula kuthiwa lo ngwezanu, lo ngwendu kumbe ngwayiphi party. Akakakunanzelela uChina Masa ukuthi khona ngaphakathi na kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kabadli.
Umnumzana Prince Dubiko Sfanda, umgcini sihlalo we-MDC Alliance Matabeleland North, ubexoxa icingo lontungameli inkomo we-Studio 7 yokubulawayo. Kunjalo nje umeli wekhwekhwe edalele ePhalamende njalo obe lilunga le-National Patriotic Front, umnumzana Masango Blackman Matambanadzo kasekho. Matambanadzo ubikwa ebhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Yebo yebo yebo, mthakaso muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesi sikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe-lockdown. Mthakaso muhle, lingaphuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkokheli yenhlanganiso ye-ECOWAS elamalunga amazwe alitshumi lanhlanu isikhuthaze ukuthi ilizwe lemali libumbe uhulumende womanyano njalo kuqhutshwe olunye ukhetho kulandela olulempumela ephikiswa ngabanye. Umbiko owethulwa yintatheli zindaba zikahulumende we-North Korea zithi umkhokheli walelo lizwe, uKim Jong-un, uthi izikhali zenyukile weapons elizweni lakhe ngezomvikela njalo uzithembile ekwenqabeleni impi yesibili ye-Korea, i-Second Korean War. Umzimba womufi owayelilunga ledalela iCongress eMelika njalo elwela ilungelo labensundu, umnumzana John Lewis, obhubhe ngeviki edluleyo ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane, lokhu elalisiwe eCapitol esigodlweni seMelika eWashington DC lapho abantu abamvalelisa khona ukusukela izolo.
Amankampani amaningi aweZimbabwe asevalwa budumudumu kulezi zisuku ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzekala ngesikhathi umnotho welizwe lawo uqhubeka ubhidlika njalo abantu abaningi bekhala ngobuzima bempilo besithi ngabe uhulumende uyabaphathisa ngokudla lezinye indingeko. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwamankampani atshiyeneyo ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuphazamisa kakhulu umnotho welizwe wona ovele uziqhulela. Amankampani alengatsha ezivaliweyo agoqela i-Econet, i-OK, Pick n Pay, NASA lamanye. Sixoxele ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Esikwaziyo ukuthi ama-companies amaningi ebeguqe ngamadolo njalo i-disruption enjengale eyokuthi bayavala njengoba isebenzi asisakwanisi ukuthi zibuye emsebenzini kuzaba ludubo sibili.
Ukuvalwa kwamankampani la kuza ngesikhathi uZulu laye ekhala ngokuma kwempilo. Abantu abanengi abasasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba uhlelo lokuphathisa abantu abazisebenzayo loZulu jikelele ngemali yokuthenga ukudla, iningi lithi alikayiboni limali. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abantu abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Imali ayikabi khona, ayikabuyi, abantu baloko belindile. Kedaniso ukuthi uhulumende wayethena within a month qala wayeze wathena kusefika u30 April sivile inxa ngikhumbula kahle. Imali yabe sivuyile ayizange ibuye. Okwenzakalayo kuphela ukuthi amabizo sasohambisile ke yaphenduka kulabantu asebebhalisiwe kungxenye yabantu abazathola leyo mali kasothi abantu ke bayethatha ama sim cards rather laphana emhlahlandlela okukho lapho okuzangena khona imali. Ngokwazi kwethu namhlanje ngoJulayi sesiyaphela imali leyo akasiyasikayiboni.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, yena othi uzulu laye uthwele nzima.
Isimo sibi ebantwini abaningi kakhulu abasedolobheni lasemakhaya. Indlala ingenile njengalokhu bengasebenzi, kuvaliwe izinto zonke amabhizinisi lamafektari evaliwe ngobuningi bawo. Kanti-ke la mankampani athwele nzima nxa abantu bevalelwe ezindlini kabekho abantu abathengayo, baba balutshwane abaletha imali enkampanini. Ngokunjalo amankampani kukhangelela ukuthi angagcine edilikile engavukanga vele. Kanti-ke labantu bazabulaya yindlala baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Lanxa iningi lisithi aliluboni uncedo oluvela kuhulumende, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba kunsukwana ezedluleyo ukuthi baningi asebelutholile lolu ncedo. Idola leZimbabwe lona liqhubeke ligugudeka namuhla nxa liqathaniswa lelemelika, njalo lilahlekelwe imiklomelo emithathu. Emkambo semthethweni idola lemelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angu-76 kumbe i-1:76. Ngeviki edluleyo beliku-1:72. Ukuchera uthi umnotho ungaqhubeka uhamba ngonyawo lolu kusiyafika ekupheleni komnyaka, umumo uyabe usumuvi ngokuphindiweyo.
Nxa i-economy iyaqhubeka kanje, ngibona njengani siyaba sesifika ukuba ngaleliyana ele-hyperinflation. Ngoba khathesi into zinzima, sibili i-economy ayisebenzi, njalo i-corona le kukhanya njengani izabalathe okwesikhathi esinde kakhulu.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kweLebotswana bayalila ngemva kokubhubha komdlali obedabuka eZimbabwe obelodumo edlalela kulelo lizwe, umgcini Sibanda ofele eZimbabwe. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Onguye owamletha kweLebotswana umnumzana Mona Khotla Mojaki uthi umdlalo webhola ulahlekelwe ngokutshona kukaSibanda.
I'm very saddened by the passing away of the player, honestly speaking.
Ngilokudana kakhulu ngokudlula kukamgcini. Yimi engamletha kweLebotswana ngiphathiswa nguMandla Mpofu, owabona ukuthi kuyadingeka ukuthi sibe lomdlali oqinileyo esiswini senkundla. Ufike emncane kodwa wakhula emehlweni ethu.
He came as a boy, left the club as a man.
USibanda obe eleminyaka engamachumi amathathu lantathu ufike kweLebotswana ngomnyaka ka-2012 esuka kuqembu leRoyal Stars. Udlalele amaqembu ambalwa kweLebotswana ugoqela iFC Satmos, iOrapa United, iBDF 11 kanye leSecurity Systems ngaphambi kokuba abuyele ekhaya nyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLebotswana.
Yisikhathi sethu asisavumi bakwethu, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe.
uZulu weZimbabwe wethuswa yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokuthi angene ezidaladeni atshengisele ngolwesihlanu. Abi MTC Alliance bathi kuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapolisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.